Chirongwa ichi chatangwa nevana vevarwi verusununguko vanogara muSouth Africa vakabatana nevamwe vavo vanomirira matunhu ose ari munyika yeZimbabwe. Imwe nhengo yesangano iri vaAntipas Banda, avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, vanoti vari kuedza pose pavanokwanisa kuunganidza zvose zvinodiwa kubatsira mhuri idzi.
Tinoda kugwadziwa zvikuru nezvaitika kuManicaland Province, kunyanya kuChimanimani. Ndosaka tichiita kubatsira vakasangana nenjodzi yesection idai. Tinoda kubetsera nechikafu, hembe, makumbezi, matende, midziyo yemumba, butsu nesimende kumavictims esection idai. Tinoda kuti tiite community service tichibetsera vanhu kumamisha. Takatarisira kuwana mari inosvika 60,000 rands kuti titenge zvimwe zvinodiwa tasvikako, pamwe chete nekubetsera vanenge vachishanda nevanhu kumamisha. Tinogwadziwa kuti kubva 39 years Zimbabwe yasununguka, hurumende yedu yotadza kugadzirira foma disasters akaita sana section idai, apo ine mavhiki maviri yaudziwa asi hapana zvayakaita.
Imwe nhengo yesangano iri vaTanzwana Mawire vanoti zvimwe zvezvinhu zviri kuunganidzwa nesangano ravo zvinosanganisira mari, chikafu, mbatya nematende.
Sibuka, tinochema nemhuri yeChimanimani tichiunganidzawo mari muakaunti yedu yekozwa, uye tine boka riri kuSouth Africa riri kutumidzira mari zvakare pamukuru. Mari iyoyo ichashandiswa kutenga machira, hembe, chikafu uye matendi achashandiswa sezvipatara uye pekugara nemhuri dzakawirwa nedambudziko remvura kuChimanimani. Zvichatakurwa nekozwa Manicaland Group zvichiendeswa kuChimanimani.
Asi vamawire vatsoropodza hurumende nekutadza kwayo kutora matanho ekudzivirira tsaona iyi.
Isu sevanhu vemahofu kwetiranza tisi kufara. Hurumende yakaiteiwo nenguva mushure mekunge vaziviswa nezvecyclone. Vaisafanira kumirira kuti cyclone itange yaparadza vanhu vozotora matanho. Vanoti shoko rakasvika kuvanhu asi Chimanimani yati shoko harina kusvika, saka rakasvikira kunani. Uye hurumende ngaisati zvinhu zvatambanidzirwa maoko yoita sekuti iyo ndiyo yapa rudo. Vana vezimbabwe vane rudo, uye ndinopa kutenda kune vose vakatambanudza maoko avo vachiratidza mwoyo nemhuri yeChimanimani.
Rubatsiro rwesangano rwekozwa runouya mushure mekunge gurukota rehurumende yeSouth Africa rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika, amai Lindiwe Sisulu, vapawo chikumbiro ichi. Amai Sisulu vari kupa kurudziro kumakambani, masangano akazvimiririra uyewo nevanhu vari munyika umu kuti vabatsire nepose pavanokwanisa zvizvarwa zveMalawi, Mozambique neZimbabwe zvakawirwa nedambudziko iri. Pari zvino kune rubatsiro kubva kunyika nemhuri yeSouth Africa runosanganisa zvikopokopo zviri kushandiswa kutakura vari munjodzi, uyewo vana chiremba vari kurapa vari munjodzi. Ndakamirira Studio 7 muCape Town, ndini More Blessing Munjoma.